Nyai mabiri ayo ne kantosiwa ma university akawanda wanda ndinodzidzisa ndezvekuti ma university vanoindirira chaizvo yatingati go out of their way kuzama kuti ma classroom avo muve navana vechikoro vanobva kumaresi akasiyana siyana vanobva kuvanhu vakasiyana siyana vangava vatema vomuno maamerica kana kuti kune dzimwe nyika vatema kana maasian kana kuti maamerican kana kuti vokusouth america
sei vachidaro chii chinobuda muchirongwa ichi
chikonzero chavanoitira izvozvo kuti vanorerekera kuvanhu vemamwe marudzi ndechekuti inzira yokudzidzisa zvizvarwa zvomaamerica zviri kufunda kuti kune dzimwe nyika zvekare kune dzimwe nyika idzodzo kana tichidzidza navanhu vavo muchikoro vanotitaurira zvinoitika kunyika idzodzo saka inzira yekudzidzisa zvakawanda kuti vanhu vomaamerica vakwanise kurespekta kukudza vamwe vokune dzimwe nyika vokuna mamwe marudzi vari muno muamerica muno muno kuti kana ukasagarisana padhuze nomumwe munhu wokune rumwe rudzi aunganyatsi kuhwisisa kuti zvii zvinoita kuti aite zvaanoita saka maclassroom atinoticha mamwe acho ndinoona kuti mayunivhesiti anobva ati varungu vawandisa sedai timbodii nyange vari qualified chaizvo vakapasa chaizvo vanobva vati aiwa vawandisa sedai tisiyire dzimwe nzvimbo kuvatema kana kuti kuna vamwe vanhu vanobva mhiri kwamakungwa kuitira kuti kana gurupu iroro classroom iyo yaakuzogara inenge yaakudzidza zvidzidzwa namagariro tsika namagariro zvekune dzimwe nyika kwese
kana chinangwa chiri ichocho sei zvaakuitwa sekuti imhosva inofanira kugadziriswa
chikonzero chinoita sekuti imhosva inofanira kugadziriswa ndechekuti department of justice raamerica vanenge vasinganatsi kunzwisisa maitirwo anoitwa muzvikoro kuti dzidzo inopakurwa sei kuvadzidzi haingopakurwi chete kubva mubhuku aiwa inopakurwavo nokusanganisa vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vakagarisana pasi vachisheya maidea muklasi vachitaurirana vachiiswa zvekare mumagurupu okuti vaiti magurupu assignment aya saka ndoona sekuti department of justice yainyanya kuenderera kwaisina ruzivo rwazvo kuti education inobva
sokuona kwenyu munofunga kuti mayunivhesiti achakwikwidza here zvafungwa nedepartment of justice izvi
vachakwikwidza chaizvo nezvose zvavainazvo namaonero amungoona sekuti vachatohwira nokuti katarisa panyaya yeiye yeyeo yunivhesiti totoona kuti vatoti izvi zvedepartment of justice izvizvi ndezvenhema izvi hatizvitereri vanotinyepera nokuti vanoziva pavakatika vanoziva zvikonzero zvavanoita izvozvo zvavachazoenda nazvo kukoti vagohwina nokuti haisiyo yunivhesiti yoga yayo yunivhesiti inozviita mayunivhesiti akawanda mamwe andinopedzisisa izvozvi zvakaita saana tepto yunivhesiti chero classroom yaunoinda munoenditoa nevamwe vanhu vanga vanobva iri kwamakungwa kana kuti vanobva kuna mamwe mastate okuamerica hapana classroom inenge isina vatoti maminority vaivaya vanobva kumarudzana vanhu vashoma zvinotoreva kuti kuvavo kwavo muchikoro imomo kunoita todzivirirawo nzvimbo dzavamwe vanobva kumarudzi akawanda akaita savarungu namaasian mozoti isu tadii tasarudzwa asi ndiyo nzira inoitwa mumayunivhesiti iyoyo yokuratidza kuti kudzidziswa hakungobvi bhuku chete kunobvawo pakugarisana kwetiye takaita muchikoro.